Amai Mavis Kambambaira ndemumwe wavagari vekumusha webudiriro vanga vakamirira kutora chitupa pabudiriro community hall. Kunyange hazvo vange vari mumutsese murefu, vati hurumende yagona zvakanyanya kuti vawaniswe mukana wekuwana magwaro padyo navo.
Unozvifarira zvakanyanyisa kuti hurumende yatiitira zvakanaka kuti tipiwe zvitupa nemabirth certificate evana. Ndikuzvifarira zvakanyanya. Yaita zvakanaka sereki tinozvikudza. Ah, zvanga zviri kutonetsa nekuti nyaya yekuti mari yekuti yokufambisa kuti vafambi kuenda kunotora kwachona anenge asina. Saka kuuya kwavachaita vatoita zvakanaka.
Izvi zvatsigirwawo navaroads kudhuza, asi vakati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende ikwanise kupa magwaro aya pedyo nekunogara vanhu nguva dzese, kwete zvekungomirira kana sarudzo dzosvika.
Iprogramu yakanaka. Process is overdue or was overdue. Ndozvinotongofanira kugara zviri standard, kwete kuti vanhu vanomhanya kunoungana kutaunu. Zvinongofanira kuramba zvakadai. Not because tine maharmonized elections next year, but ndino zvinongofanira kugara zviripo, whether kune maelections whether hakuna maelections. Vanhu vanofanira vane easy access to madocuments ari prerequisite like. Achifanira kunetsa kutora chitupa. Kuende pamagistrate unoona line riri kusvika kubhata kuyako.
Muzvare Rumbidzai Bhunu, avo vakwanisa kutora chitupa nhasi, vaudza Studio 7 kuti vanga vaine mufaro mukuru vachiti kupiwa zvitupa kumisha inogara veruzhinji kunorerutsawo mutoro wekutsvaka magwaro aya.
Urongwa hwauri kuita huri kufadza chose kuti vari kuyozotora vamwe, asi tine problem one yekutozi panapa pakazarisa vari kunyoresa vacho vashoma.
Amai Nora Cheza vatiwo kunyange hazvo vanga vari kufarira chirongwa chaparurwa nehurumende ichi vange vamirira kwenguva yakareba. Amai Cheza vatiwo vanga vamirira mumutsetse kubva mangwanani nenguva dza9 AM, asi pavataura nestudio 7 kuma1 Maskati vange vasati vasvika mukati kuti vabatsirwe.
Takazvifara chirongwa ichi, tachifarira zvakanaka kuti chazvichigonesa kuti vanhu titore, nekuti vazhinji vamwe havana, vamwe vakafirwa, havana vokutorekwa navo. Saka chirongwa ichi chakatinaitira zvizhinji kuti asi manje tiri kutinaita ndekuti chingo chatagara pano hazvinhu zvedu hazvisi kufamba, tiri yedu hacho haisi kufamba. Ende inini chitupa changu chakarasika asi ndakambotora zvangu. Saka ipapo vanhu ndozvandakagara pano pano.
Izvi zvatsigirwawo naTalent Masango, uyo akurudzira kuti hurumende ikurudzire vashandi vayo kuti vashande nechimbi chimbi.
Tachifarira zvisingaiti tatatiwo sezvo tisinawo zvitupa, tikwanisotorawo zvitupa, vana vedu vakwanisawo kuenda kuchikoro. Asi maitiro azvo zvakutomisa kuti tirambe tichidzoka nekuti uri kungouya kugogara. Haa, ngavapindire vaone zvekuita vanhu vashande, nekuti havasi kushanda ndotoma tichachona.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano wezimba Election Support Network, amai Ellen Dinani, vati chirongwa chemagwaro ichi chakakosha zvikuru, vakati zvichabetsera kuti vanoda kuvhota vazokwanisa kuvhota sezvo vachinge vave nezvitupa.
Taita kuti vanhu veruzhinji veZimbabwe vanga vasina magwaro anodiwa pakurejista kuvhota vakwanise kuwawana uye nekunorejista kuvhota. Saka tinongokurudzirawo veCivil Registry kuti vataurirane neZimbabwe Electoral Commission kuti pavanenge vachitamba vachiita chirongwa chavo chemaID nemamwe magwaro, vanofanira kuti vanhu vabva vakwanisa kurejistawo vachivhota.
Mumashoko avo kuvatori venhau, munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaAaron Nepera vati chinangwa chechirongwa ichi ndechekupa mukana kuvanhu kuti vawane magwaro uye kuti vazokwanisawo kunyoresa sevavhoti. VaNepera vati vari kushanda nekambani yeGasu Pasilis inovawo iri kupa mapasipoti.
Certificates and other documents that they may so desire to have. This is particularly to allow them to register their voters. There has been quite a huge backlog in terms of issuance of IDs and certificates, which was occasioned by the COVID-19 pandemic, but also by the unavailability of
chinangwa chechirongwa ichi ndechekuti tipe vanhu vedu vasina mapepa ekuzvarwa zvitupa nemapepa anoratidza kuti munhu akafa. Tiri kuda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota panga pave nevanhu vakawanda vanga vasina zvitupa nemabest certificate zvakawedzerwa nechirwere cheCOVID-19 uyewo pamwe nekuti tanga tisina zvekushandisa zvakakwana.
Tsvakiridzo yakaitwa nekomishini inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission muna 2020 yakabudisa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri munyika havana magwaro anoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Chirongwa chehurumende chekutenderera nenyika ichipa vanhu magwaro ichi chiri kutarisirwa kusvika muna Gunyana wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.